Asi zvinonzi mangwanani pamusika uyu vanhu vange vakawanda chose sezvo vazhinji vachida kufamba mangwanani. Amai Sami Maramba vanotengesa pamusika uyu vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vange vakawanda nhasi mangwanani zvange zviri nani pana nezuro nemuswe mugovera. Mumwe anoshandira imwe kambani yemabhazi pamusika uyu atanonzi Bigi ati vanhu vange vakawanda chose mangwanani asi vazoita vachiita vashoma nekuti pauya mabhazi akawanda.
Mangwanani vanhu ndipo vanenge vakawanda vachida kuti vabate mabhazi kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi sezvamurikuona panapa vanhu vavashoma takwanisa kuvatakura vese mangwanani makuseni.
Mukati memazuva maviri apfuura vanhu vange vari kushaya zvifambiso mushure mekunge vemabhazi vakwidza mitengo vachiona uwandu hwevanhu vaida kuenda kuzororo. Asi zvichitevedzera kurudziro yehurumende yekuti vese vaita izvi vacharangwa, vamwe vakadzikisa mitengo, izvo zvabva zvaita kuti vanhu vakwanise kufamba nzendo dzavo. Mushure mekuona kutambura kwevanhu, gurukota rinoona nezvemadhorobha nematunhu vaIgnatius Chombo vakaudza kambani yemabhazi yehurumende yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO kuti ideredze mutengo wayo nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Nhasi chaiko ZUPCO inosibhadharisa madhora 11 kusvika kumasvingo yange iri kubhadharisa vanhu madhora mapfumbamwe. Zvichakadai, kunyange hurumende yakazivisa nemusi wechishanu kuti zuva ranhasi izororo, vemabhizimisi mazhinji muguta vange vakavhura uye mabhanga nemahofisi ehurumende ndiwo ega ange akavharwa. Vanhu vange vari mushishi rekutenga vachigadzirira zuva remangwana. Mumwe wevanhu ava ndimuzvari Tarisai Shumba vanogara mumusha weWarren Park.
Ndanapinda mutaunu kuzotsvagira mbuya vangu kurosari reChristmas because mangwana ndoendawo mumusha kuChristmas. Ndotambira Christmas kumusha this year. Anasi mutaunu mama akangozarazara vanhu kuzoona kutsvaga tsvaga zvinhu zvechristmas. Always muri right time but zviri kudhura.
Gore negore veruzhinji pasi rese vechitendero chechikristo vanopemberera zuva rekuzvarwa kwaJesu mwanakomana wamwari musi wa25 zvita. MuZimbabwe hama dzinoshanyirana kumaruwa mumadhorobha pamwe nemumaguta avanogara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.